This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 25/2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuitika ndechekuti varimi havana chokwadi chokuti kana vachinge vabhadharwa 30 cents iyoyo adjustment kana kuti price chayo inonzi ichazopuwa muna September kana October vameiwana here?
Varimi vedonje vonetseka nemutengo wedonje.
Nyaya yacho inotosiyisa chaizvo. Inovhundutsa asi zvinongoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika.
Sangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists rinoti riri kushishikana zvikuru nekumiswa basa kwevamwe vatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Varimi vedonje vanoti zvinhu zvavaomera zvakanyanya nenyaya yekuderera kwemitengo yedonje. Izvi zvapa kuti vamwe varimi vakawanda vachengetere donje ravo kumba. Kuti tinzwisise zviri kuitika, tabata murimi wedonje vaStuart Mbonderi.
Matambudziko ane varimi vedonje muZimbabwe iye zvinezvi ndeyekuti iyo mitengo wekotoni paInternational Market wakadonha chaizvo. Saka price iri kuwanikwa yaakupuwa varimi iri pasi pasi zvakakura zvakadaro zvokuti varimi havachakwanisi kudzokera kumaminda gore muya nemari yacho.
Mungati donje riri kutengwa nemari chaizvo yamuri kuti ishomai?
Iye zvine izvi donje varimi vari kupuwa inonzi advance payment ye30 cents. Makambani ose ari kubhadhara 30 cents per kg vachiitira kuti varwise nyaya yeside marketing yedonje. Kuitira kuti kana vapedza donje rese rapinda vozopa price chaiyo chaiyo donje rese rapinda muna September, October, somewhere.
Asi imi manga muchitarisira kuti mupuwe mari yakawanda zvakadii?
Kana tikatarisa production cost ya farmer taachitarisira kuti marimi vevawana mari inosvika ku60 kana 70 cents zvichienda mberi.
Tiri kunzwa kuti vamwe varimi havasi kuendesa donje racho kunoritengesa vachichengeta zvavo kumba nenyaya yemutengo iyi. Zviri kufamba sei?
Chiri kuitika ndechekuti varimi havana chokwadi chokuti kana vachinge vabhadharwa 30 cents iyoyo adjustment kana kuti price chayo inonzi ichazopuwa muna September kana October vameiwana here? Chikonzero chiri chokuti makore esayo majinasi aisimbodaro kana kuti makotoni kambani zayo asi vasingazopi varimi mari iyoyo yemaadjustment. Saka havana chokwadi. Saka varimi vane shungu dzokuti dei vangopuwa mari yavo kamwe chete zvipere. Zviri izvozvo kuti makambani pavanga vachitengesa apo vava vachikwikwidzana vakakwikwidzana zvokonzeresawo futi side marketing.
Murimi wedonje vaStuart Mbonderi vange vari parunare kuRafingora. Tichandirira mberi nehurukuro yedu navo svondo rinouya. Sangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ rinoti riri kushishikana zvikuru nekudzingwa basa kwevatori venhau veDaily News nemusi wechina. ANZ varidzi vebepanhau reDaily News vakadzinga vatori venhau gumi nemumwe kusanganisira vasiri vatori venhau vanosvika vapfumbamwe mabasa nemusi wechina. kambani ya ANZ yakatumira mashoko kustudio 7 ichiti yainge yamisa vashandi basa nekuda kwekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wezuj vafoster dongozi.
Nyaya yacho inotosiyisa chaizvo, inovhundutsa, asi zvinongoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika, zvikurusisa kana takatarisa upenyu kwazvakatarisana nevashandi. Ndinotendera kuti muchiri kurangarira kuti mumasure momutongo wakapiwa nedare repamusoro reSupreme Court, vashandi vakawanda vakarasikirwa nemabasa avo mumazuva mashoma akangotevera. Saka izvi zvinoita kuti isusu sesangano rinomirira kodzero dzevashandi tityi nokuvhunduka zvikurusisa. Asi hapana zvinonyanyotishamisa nokuti vashandirwi vazhinji munyaya dzekufambiswa kwemashoko inhubu inonzvatunzva, havabati vashandi vavo zvakanaka. Tikatarisa vange vagara vachibiridzira vashandi, vanovapa basa rakawandisa asi vachitambira mari shoma. Tikatarisa nyange mari dzakatarisana nedzemafuneral policy, mapensheni nezvimwe zvakasiyana-siyana, havasuzi kudziendesa padzinofanirwa kuti chiziendeswe kuitira kuti vagozowana mudyandibhere kana vazorora. Saka isusu tiri kukurudzira hurumende kuti ipindire pauori hwakadai hwatirikuona chiitika.
Saka sesangano rinomiririra vatori venhau, muri kuitawo sei nezviri kuitika izvi?
Handinganyanyo hangu kutaura zvakawanda nezvatiri kuita nokuti tiri kuzogara pasi pedare routungamiri, asi pane musangano wayachaitawo nevashandi vatori venhau zvikurusisa nevanana mazvikokota vezvemutemo, tinzwisise kuti chii chiri kumboitika munyaya idzodzo.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vari parunare kuchinoi.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Instagram. Yeah.
Na fadza my sister. Na fadza munhu wese ma sweeter. Doro tadira bazita fadza vari bazita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7. Waya.
Muza waya waya. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitipakurira chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Viola Musariri, avo vari muno muAmerica vachitungamira ivo chikwata chevana vechidiki vari kumakwikwi e14th Special Olympics World Summer Games ari kuitwa imo muno muAmerica kuguta reLos Angeles atanga nhasi. Makwikwi aya achapera mwedzi unouya musi wa2. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Musariri.
Thank you so much.
Mungatitsananguro kuti zvii zvamafambira iko kuno kuAmerica?
Special Olympics Zimbabwe takakwanisa kuuya nevana vanokwana kuita iwo 15 vari kuuya kuzotamba mumutambo eSpecial Olympics World Games. MaSpecial Olympics World Games anoitwa after every 4 years. Pari zvino tiripo tiri 22, vana vachatamba mutambo vanenge vari 15. Saka takatomirira izvozvizvi kumagames achitanga musi wa 25.
Vana vamakauya navo vachange vachitamba mumitambo ipi?
Vana vandataura vavari 15 vachange vachitamba golf, vasere vacho ndo vachange vachitamba golf, vanomwe ndo vachange vachimhanya vachiita matrack and field events. Varipo 8 kudaro vegolf, tine vasikana vana nevakomana vana. kwatiri isu Special Olympics takaona zvakakodzera kuti mutambo iyi tive tinokwanisa kuiofa kuvana vese vechikomana nevana vechisikana. Saka ndinonzwa kufara chaizvo kuti takwanisa kuuya netimu yakaenzerana yekuti vasikana vanenge vachitamba varipo 4 vakomana vachitamba vari 4. Kumitambo yekumhanya tine vakomana vashanu nevasikana vaviri. Tiri kutarisira kuti vana vatakauya navo vachakwanisa kumhanya. Takavasarudza patakaita National Games kuZimbabwe muna August last year. And kubvira nguva iyoyo vanga vachitraina and tiri kuvimba kuti vachakwanisa kumhanya vagobudirira mumitambo yavo.
Tinoona kuti mataura imi kuti pane vanotamba mutambo wegolf. Mutambo uyu uri kutekeshera here munyika tichitarira kuti zvinoshandiswa pakutambwa kwawo zvinoti dhurei.
Zvatakakwanisa kuita Special Olympics kutsvaga shamwari dzinokwanisa kushanda nesu. Tine magolf courses anoita maviri muHarare. Royal Harare Golf Club ne Chapman Golf Club. Uko kwatine varairidzi vegolf vanopa nguva yavo kurairidza vana vedu vakaremara. Ku Royal Harare china chega chega vana vanoungana vachidzidziswa kutamba golf. Vana ava vanobva muzvikoro zvakasiyana siyana zvine ma special classes, vanobva kuma homes kunochengetwa vana vakaremara. KuChapman zvakare nguva imwe chete iyoyo kunenge kuchitambwa ku Royal tinenge tinewo mudzidzisi aripo paChapman anonzi Catherine Riley anodzidzisawo vana veSpecial Olympics. Ndinoda kuvatenda zvikuru varairidzi vaviri vavava nokuti vanowanisa vana mukana wekuti vakwanise kutraina uye vazokwanisa kunge vachiparticipata mumitambo yakaita seyatauya nayo yemaWorld Games.
Tinoona amai musariri imi mune mwana wenyu achange ari pamakwikwi aya, mungatitsananguro here nezvaanenge achiita? Ari kutamba mumitambo ipi?
Munyarodzi anotamba golf. Munya akatanga kutamba golf muna 2010 apa Special Olympics yakaenda paPrince Edward ichitsvaga vana vakuti vakwanise kunge vachitamba mumitambo yeSpecial Olympics. And sport yakava yavakauya nayo yange iri golf. Paakangotanga kutamba golf akabva aifarira zvikuru. Inini kuti ndizenge ndichivewo muSpecial Olympics inyaya yekuti mwana akauya kumba akati mama ndakutamba golf. Chirive chinhu chakandishamisa kuti golf sekutaura kwamaita tese tikangonzwa kuti golf tinofunga kuti mutambo unogozha, mutambo unodhura. But patakaenda ndichinomuona achipractisa vachizoita macompetitions ndakaona kuti aiwa chinhu chekuti mwana achero akaita sei anokwanisa kunge achitamba. Zvinongodiwa nevana chete kunge tichivapa rutsigiro. Tipavanenge vachipractisa maThursdays iwayo tinenge tiriko tichibatsirana nevanorairidza. Pavanoita macompetitions tinenge tiriko tichiona kuti mutambo uri kufamba zvakaita sei ende vana vari kutamba zvakaita sei. Saka ndinongoda kuramba nichikurudzira vabereki kuti hakuna chinonetsa. Tinongoda vana vedu vanongoda rutsigiro chete. Tikavatsigira unoona vachiita zvinoshamisa. Ndinotaura ndachitarisa pana munyaradzi ini ndaandisingambozive kuti golf angakwanisi kuritamba here. Pano nokuti akakwanisa kuwanitswa mukana iwoyo ndikakwanisa kumutsigira. Iko zvino ari kuma World Games ende tiri kutotarisira kuti tichadzokera negold kumusha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Viola Musariri kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Ndatenda zvikuru.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kukurukura nemutauriri webato reMDCT vaObert Gutu pamusoro pedanho riri kutorwa nekanzuru yeguta reHarare rekuputsira vanhu dzimba vanonzi vakavakira panzvimbo dzisingabvumirwe. Vamwe vari kupa mhosva kubato reMDCT sezvo riri iro riri kutungamira kanzuru yeguta reHarare. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaGutu.
Tinotenda nokuva nemi. Tinotenda vatereri veStudio 7, tinotenda iwe Jonga
kuti vandikokawo kuti ndive nemi nhasi pane penyuro yavanhu.
Eva Gutu, Harare iri kuzengezana nedanho riri kutorwa nekanzuru rekuputsa dzimba dzinonzi dzakavakirwa munzvimbo dzisina kubvumidzwa. Asi tinoona kuti vazhinji vari kunongedza kubato renyu reMDC vachiti ndo riri kutungamira makanzuru, ndo riri kutora danho irori, vamwe vachitosvika pakuti muri kutora danho iri kuda kuti munyadzise gurukota idzva rekutongwa kwematunhu vasevhi yakasukuvere. Mungatora danho ripi kuti munge muchijekesa panyaya iyi sebato?
Ndoda kutanga ndichiti vateereri ngavazive kuti hongu ndisu tine makanzura akawanda muno muguta reHarare, asi ngavazivezve kuti minista aripo welocal government wezvematunhu ndewezanupf. Saka makore mashoma apfuura tine dambudziko ratiri kutarisana naro kwaana anonzi maland baron. Ava maland barons vanhu kunyanyanyanya vebato rezanupf vanongofoma macooperative avo vomatima housing cooperative, asi mazhinji acho chero ukaenda kuministiri inoona nezvemacooperative anenge asina kutomboregeswa, haana mapepa. Zvino vazhinji havazozivi kuti maland baron ava masosi, havana mvumo pamutemo, vanenge vasiri kumirira kanzuro. Asi nenyaya yekuti vanenge vachishandisa chisimba chekuti tiriisi vezanu vanongoita madiro acho chima.
Asi kava kuti mubvunzo ine vanhu ndeyekuti kanzuro ukavakaimba inouya ichiinspekta kubva uchaisa foundation kusvika imba yako ipere, ivo vekanzuru kana vachitorawo danho irori rekuinspekta dzimba idzi vari kuinspekta dzimba dzavasingazive sei?
Dzimba zhinji idzi dzinongovakwa jonga, hapana kana inspection inoitwa. Kana aya anonzi muchirungu mahousing plans panenge pasina, nokuti kuti munhu uvake imba ingava imba yokugara, ingava imba yokuita hofisi kana imba yeindastri chaiyo muno muguta reHarare kana kumaguta api zvawo ose ari muno muZimbabwe, kune mutemo inotevedzerwa yemalocal authorities yekuti plani yako yokuti uvake inotomboongororwa nanamazvikokota vemakanzuro voipasisa usati watombotanga kana kuchera foundation. Zvino zvinongoitika apa maland baron vezanu vanongopanana pachavo minda iyi, votengesa pachavo kunyanganyanya vachitengesera vamwe vavo vezanu. Nenyaya yekuti vanhu vane zvara yepokugara vombotenga vodirwa mari, mari yacho haitombosviki kana kumunisiparat.
Ivo makanzura enyu akambosvitsawo here kubato ichichemo ichochi chekuti vanhu vari kungopanana pekugara, imiwo sebato motorawo matanho?
Chichemo ichi chakakwidzwa kuleadership nguva dzakawanda. Nhasi chaiye mangwanani ndatombotaura nematungamiriri vemakanzuro mameya nemamwe makanzura vakadaro kuti zvinombofamba sei. Varitoshamisikawo kuti zvizvizvi vanotongozoonawo patv voverengawo mumanyuzipepa kuona kuti havezanu vatumira mabhudhoza avo kunoputsa dzimba idzi, nokuti zvinhu izvi hazvitombodhibheti, zvino zvisiri paajenda yemisangano yekanzuro.
Saka vagutu vamungati ari kuputsa dzimba dzavanhu ndiani apa?
Ari kuputsa dzimba ihurumende, nokuti pari zvino ndataura kuti tatotaura nemameyas edu tovabvunza kuti kozvinombofamba sei. Vanotoshamisikawo kutokatyamara kuti tinongoonawo mabhudhoza atosvika oputsa dzimba dzavanhu. Directive iri kubva straight kubva kuna minister welocal government. Chinhamunyuwano uyo akapuwa basa rokulocal government anozikasikuere.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vagutu nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevana vezimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda zvikuru vateereri kumuve nokuteerera kwakanaka.
Maka makateerera kumutauriri webato reMDCT vaObert Gutu. Muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva iri yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Varimi vedonje vonetsekana nemutengo wakaderera. Sangano revatori venhau reZuje rinoti riri kushushikana nekumiswa basa kwevatori venhau zvikuru kubepa nhau reDaily News. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Thanks, blessings, Zulu. Good evening, Zimbabwe.